Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvitatechi 2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Chanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Vanopedza mamiriyoni mazhinji pamunhu nemunhu vachienda kunorapwa kunzi vaitora mari iyoyo vachiisa muzvipatara zvedu naivowo vairapwa pakanaka asi havadi.
Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantine Chiwenga vakadzokera kuChina zvekare kunoonekwa nana chiremba.
Zvose zvaiitwa nehurumende zvaiitwa kumusoro kwavari uku pamwe zvinovabetsera ivo vane mari nechekare vana mabhizinesi vainzi mabhizinesi achapuwa mari yakati kuti akwanise kucreata mabasa vachikangamwa kuti aiva kuti mabasa ange achicreatwa munyika zvinobvira kuti vari pasi ava from the bottom up vari pasi ava ndo vanenge vatanga vasimbiswa noupfumi kune zvichiinda kwavari vowana mari vondotenga kuti bhizinesi ikwanise kuzodii kuzocreata mabasa.
Hurumende inokurudzirwa kugadzirisa nyaya yemari munyika kuti vanhu vasaramba vachirasikirwa nemari dzavo sezvakaitika muna 2019. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantine Chiwenga vanonzi vakasvika muChina nezuro kuti vatariswe navana chiremba. Bepanhau reHerald rinoti izvi zvakaziviswa nezuro nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pavakakumbira vemakereke kuti vanamatire vaChiwenga. VaMnangagwa havana kutaura kuti vaChiwenga vanodzoka kumusha rini vachiti chete vachakurumidza kudzoka. VaChiwenga vakadzoka kuZimbabwe mwedzi wapera mushure mekugara kuChina kwemwedzi mina vachirapwa. Vamwe vanoti kurapwa kunze kwenyika kuri kuitwa nevakuru veZimbabwe zvinoshatirisa nekuti vakuru muhurumende vari kudzinga vana chiremba mabasa muZimbabwe ivo vachienda kunorapwa kunze kwenyika. Vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts Dr. Chipot Endere vanoti umbimbi ndoga huri kuratidzwa kuvanhu nehurumende hwasvika pasi zvisina kunaka. Dr. Endere vanoti Zimbabwe ine mari yokupa vana chiremba asi hurumende inoda mari iyi kuti vafambe fambe kwese kwavanenge vachida vasina basa nekunetseka kuri kuitwa vanhu munyika.
Zvinoratidza kuti ivo vanokoshesa utano hwavo kukunda vamwe vanhu vese. Ivo vanoti madokta hafani kuwedzerwa mari, havana basa nekuti zvipatara zvedu zvine mishonga here, zvine varapi here, zvine magetsi here, asi ivo vanopedza mamiriyoni mazhinji pamunhu nemunhu vachienda kunorapwa kunzi vaitora mari iyoyo vachiisa muzvipatara zvedu naivowo vairapwa pakanaka asi havadi.
Chii chamungataurira hurumende ende kuchinzi munokwanisa kutaura nomutungamiriri wenyika mungati chii kwavari nezviri kuitika izvi?
Ndinoona kunge zvinoratidza vanhu kuti hurumende haina hanya navo, asi iyo hurumende iwo ine opportunity iko zvino kuti varatidze vanhu kuti vanokoshesa utano. Dai vaisa mari muzvipatara, zvipatara zvagadziriswa, dai vapa mari kune vana chiremba vakwanisa kupata. Muneziva mwedzi uno chete chete tanzwa kuvanhukadzi vazhinji rasirwa nevana vachibatsirwa nevana nekuti hakuna vana chiremba vanokwanisa kuita ma-C-section. Zvakanaka kuti vakadzi vanogona kubatsirwa nanyamukuta kana delivery iri easy, asi madelivery mazhinji atinawo kumusha kwedu ndeyekuti mwana anenge ari muposition yekuti panoda kuitwa C-section. Pachidiwa C-section panodiwa chiremba. Zvino vana chiremba vasipo, vana vazhinji vari kufira mudumbu. In most cases are serious, maine mwana vese vari kufa. Saka zvinhu zvinotonida immediate attention. Ivo vari kuona kuti upenyu hwa general hwakakosha, hatizvirambe. Asi upenyu hwema billions and millions hwakakosha sevasiri kuisa emergency nekudhila nemamiriro akaita zvipatara zvedu.
Dr. Lindere, nyaya iyi inenge yava nenguva ichingoramba isina kugadziriswa. Pane imwe nzira yekuti zvinhu zvingagadziriswa here?
Zviri simple. I think mari iripo, haisinyaye kuti mari hapana. Tikatarisa kufamba kunoita vanhu ava, mari iripo. Vanongoramba chiri kuisa mari panodiwa nevanhu. Mari iripo, Zimbabwe haina problem yekushova mari. Mari iripo, mari vanayo. Dai vangonzwa tsitsi vaisa mari painofanira kunge ichienda. Madokta arapwa, mishonga yatengwa, zvinhu zvagadziriswa.
Munofunga kuti hurumende iyi inokwanisa kunzwa zvinotaurwa navanhu ikanzwa tsitsi?
Handifunge kudaro sezvamataura kuti nyaya iyi yane nguva ichitika. Kune vari kutireka strike, I think tapfuura 80 days iko zvino. Saka hurumende ihurumende isina basa nazvo. Vanongokoshesa zvepolitics. Tikateerera maspeech avo vanenge vachingotaura zvokuti hei hatidi vanhu vanoita mademonstration, hatidi vanhu vanotaura zviri pasi pemwoyo wavo. Ndosvika zvinhu zvakavakoshera. Izvi zvegovernance chaizvo havana basa nazvo. Vanongoda kuramba vakasimbirira pachigaro.
Dr. Ndere vepawa Leslie College kuMassachusetts vari parunare neStudio 7. Zvichakadaro, vanorwira kodzero dzevanhu vanoti mamiriro aita zvinhu munyika anoratidza kuti hurumende haina basa nevanhu. Mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vanoti kuenda kwavachivengamiri kwemakungwa kunorapwa vachiramba kugadzirisa vana chiremba zvikwanisiro zvavo muZimbabwe zvinoratidza kushahanya neruzhinji rwevanhu vanove ndivo vanobhadhara kufamba nekurapwa kwavachiwenga.
Vachiwenga vanoenda mhiri kwenyika kuChina kunovhenekwa utano hwavo nemari dzenyika, mari dzemitero yevashandi veZimbabwe, vachisiya zvipatara zvemuZimbabwe zvokagwadama zvisina mishonga, vanachiremba vasingakwanisi kushanda. Ndizvo zvinonzi nevakuru, hakuna chembwa tenzi vararira mutakura. Vanhu vari kutambudzika muZimbabwe, vakuru vehurumende vanorapwa kunze kwenyika zviri nyore, asi ko ruzhinji rweZimbabwe rorarama seiko?
Munoti kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Vakuru venyika vanofanira kutungamidza utano hwevana veZimbabwe nyika yese, nekuti bumbiro remutemo weZimbabwe rinotaura pachena kuti munhu wese ane kodzero yekuwana kuwaniswa utano hwakakwana. Asi iko zvino hazvikwanisike nekuti vana chiremba havana zvikwaniso, havakwanisi kushanda, zvipatara makiriniki zvakavharwa. Asi vakuru vachiwana mikana yevashoma yekunorapwa kunze kwenyika zvinosuwisa.
Vadya vamazvinga vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kuyambira hurumende kuti inofanira kugadzirisa nyaya yemari kuti vanhu vasarasikirwa nemari dzavo sezvakaitika muna 2019. Muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University vanoti zvirongwa zvehurumende hazvifaniri kukonzera kuti vanhu varasikirwe nemari dzavo. Naizvozvo hurumende inofanira kutarisisa zvakadzama kuti muna 2020 vanhu vanokwanisa kuwana mari dzavo dzavanenge vaisa mumabhangi.
Zvakanyanya kundibata chaizvo kutambudzika kwavanhu veZimbabwe kwatora nguva yakareba gore negore kuchitwa mapromise okuti zvinhu zvichanaka, asi zvinhu zvisingaratidzi kunaka. Tichitarisa kunyaya dzeupfumi tinoona kuti mari chaiyo kubatwa mumaoko umu inenge iri kushayikwa ichinetsa. Inobatwa mumaoko acho imomo inenge yakange ichiteksiwa zvakanyanya chaizvo, 2% yakawedzerwa pamusoro pe15% yanga iri muesales tax. Tozosvika pakati pegore apa mari yainzi i1:1 neus dollar yakabva yangonzi haisisiri 1:1, dzasiyana. Marwadzo vanhu vomuZimbabwe achibva awedzera zvekare kuti mari yavaiunganidza ichikwana zvimwe zvaivakwanira yakanga isati ichakwana zvekare. Zvinhu zvomuzvitoro zvobva zvokwira, zvimwe zvichishayikwa zvimwe zvichikwira, namo ichinonyanya kuwedzera kuvanhu. Takaona zvekare kuti kushaikwa kwepeturo hakuna kunge kuchiita nani. So kupromisa kwakuita vanhu kuti zvicharamba zvichiita nani, magetsi ari kuwedzera achitoratidza kutoshaikwazve. Saka upenyu hwakanga hwapromiswa vanhu kuti hucharamba kuchiti nakei handina kuona kuchinyanya kunaka. Ndotoona upenyu hwezimbabwe hwakanyanya kunyanya kuomera vanhu chaizvo, tichizosvika kunopera kwegore kudaiwo mabhizinesi chaiwo mamwe ari kutovhara.
Kana makatarisa kwatabva kwese uku, munoona sekuti papano kuedza kugadzirisa zvinhu here?
Mavonero andinoita ndokuti kugadzirisa zvinhu kwacho vanenge vaiedza kuzviita kumusorosoro kwavari uko, vasinganyanyisi kutarisa zasi, kwatinoti on the ground, kumunhu uri kuzasi zasi uko. Watinoziva kuti munhu uri kuzasi uko akanga apuwa mari kana kuti kupiwa mikana, mumwe ndivo vanosumudza ikonomi, ndivo vanosumudza mabhizinesi, ekuti ndivo vanotenga vanhu vokuzasi uko. Asi vokuzasi uko ndivo vakanga vopedzisira votekisiwa zvakanyanya mukero uyoyo. Pane mari yavainayo, mari yavainayo zvekare iyeyi yakunzi haicharemi sokurema kwayaimboita, saka haisina zvaichatenga. Saka ndoona sokuti zvose zvaiitwa nehurumende zvaiitwa kumusoro kwavari uko, pamwe zvinovabetsera ivo vane mari nechekare, vane mabhizinesi, vainzi mabhizinesi achapuwa mari yakati kuti akwanise kucreata mabasa, vachikangamwa kuti aiwa kuti mabasa anga achicreatwa munyika zvinobvira kuti vari pasi ava, from the bottom up, vari pasi ava ndo vanenge vataka vasimbiswa noupfumi kune zvichiinda kwavari, vowana mari vondotenga kuti bhizinesi rikwanise kuzodii, kuzocreata mabasa. Saka zvavaiita handioni kuti zvaibatsira munhu wapasi pasi. Wapasi wakaramba achingonyanya kurwadziwa, ivo vokumusoro uku vachiramba vachiita zvirongwa zvinenge zvinovabatsira ivo pachavo.
Vanoongorora zvemabhizimisi nezveupfumi hwenyika vanoti Zimbabwe haingakwanisa kuita rimwe gore rakaita sa2019. Imi munoona sekuti 2020 ikabuda sezvakaita 2019, zvinhu zvingafamba chii chamunoona kana zvinhu zvikasachinja apa?
Kana zvinhu zvikasachinja apa, ndinoona sekuti vanhu vacharamba vachitambura zvokutosvika pamwe kufane nzara chaiko. Tikavona kuti gore ratakatarisa iri mvura inowanza yairamisa vanhu mukurima omo haisi kunatsokuonekwa kuti ichawanikwa yakakwana here vanhu vakwanise kuibvisa, ivo vasina kunge vanyanya kuibvisa zvekare pana 2019 iro riri kupfuura iri. Ndinotarisirwa kuti hurumende muna 2020 umu ikwanise kuramba ichicreata atinoti maopportunity zones ayaya, okuti vanhu vakwanise kuona zvimwe zvavangabatsirikana nazvo vari kumusha ikoko. Nekuti zvataa kuona ndezvokuti vokumusha vanenge vari kukangamukwaka, saka vanhu vose vava kumhanyira kumataoni ikoko. Mataoni aakuwandirwa nezvakawanda-wanda zvazvichakwanisa kuchengetedza vanhu. Saka mugore ratakatarisa iri hurumende ngainyanya kutarisisa uri kumusha-musha ikoko, haakwanisi kugara ikoko achizvibetsera ikoko, pamwe nokudzidzisa vari kumusha zvekare kuti vakwanise kuona maopportunities ari kumusha ikoko, vasumudze ikonomi kubva kumusha ikoko, ufumi hwenyika husumuke kubva kumusha ikoko huchiinda zvose kuzosvika kumusoro, kwete kuti hubve kumusoro huchidzaka zasi, nokuti hunoratidza kuti hausi kusvika ufumi zasi uku, kuri kungogumira kumusoro kwavari ikokoko.
Hurumende chainofanira kuita chii tichindotanga gore ra 2020? Chii chavanofanira kuita kuti zvinhu zviimprove, zvinhu zviite nani, tisaita rimwe gore rakaita sa2019?
Ndokurudzira hurumende kuti itarise kunyaya dzemari, nokuti kana nyika ichinge isina mari kana kuti mari dzaiinadzo kuhurumende uko dzisingashandisi zvakanaka, rubatsiro rwatinotarisira kubva kune dzimwe nyika, kungava rubatsiro rwamadonation, kungava rubatsiro rwekuti dzimwe nyika dzikwanise kuuya achizoita mabhizinesi muzimbabwe, hakuitiki rubatsiro irworwo. Nyika yedu haina mari, saka hurumende tinowa ichipromisa kuti tichati imwe mari iwanikwe ma10 dhora nama20 dhora, asi kuti zivo tinowanikwa papi? Hatizvo, hatizvioni izvozvo. Vanhu vakatamba kisimusi vasina mari. Saka kunyaya dzemari uku ndokuda kuti hurumende isimbisise, inatso kuona kuti mari gadzowanikwa mumabhengi, vanhu vave nechivimbo namabhengi sezvaiitwa makare kare ayaya, kuti kana vakawana mari vokwanisa kunobhenga kubhenga. Kana mari iri mufomo wemaketi mabengi miomu ino kwansa kushaniswa ni nyika yose yizwane asiwa na wansila chivimbo ne mabengi nukuda kwe mke momu ya uru mendi yukuti marino kwanzi ya pera kumabengi kwanzi marino zaiko indaka isa mari yangu ikoko saka dabu zikore marino liru uru mende nga ina tobuda pachena ina tokuunge ichi sewe nza shukuru mkure ataka charesa ya kuti mari wani kono nayo kanayo wani yawani kono nayo uchazwesha ndi sabo usina wabari kurenga itengesa zwa hano itengesa achi wana tuwa kusumu za kwa tiga ita ekonomi koko pasina kukadzili swa dambu zikore mari ili atina kwa tino nyanyo kuvona kwa tino nyanyo kuinda senyika ichizo metere kana na wanu wae
Muzina fundo Elliot Masocha wa DeFry University ku Ohio vari parunare ne Studio 7. Chopo tarisa shiruma pepa na u anasi. Muherald mwine nyaya pa mtorope kudzekera ku China ne zuro kunaonekwa nana chiremba kwe mtungamiri Kumtewezro mtungamiri wenyika wa Konstantino Chiwenga. Muherald Mekare mwine nyaya pa mtorope kuurawa kwe mpurisa ne kukuvadzwa kwe vamwe vakange vachibatira kuchengeteza vashandi vepa mugodi we Good Hope ku Battlefields vakange vachirwiswa nechikwata chevanhu vakange vaine mabhemba, matanda, masanu nerekeni. Mudeli News mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vave parumana nzombe pamusoro pevanhu vave kuzivikanwa nezita rekuti mashurugwi vari kufamba vachiuraya nekurova vanhu vachivatorera zvinhu. Zvichinzi hurumende iri kufunga kupa mvumo kumapurisa yekuti vapfure vanhu ava. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Moroi moroi muri yeZimbabwe, ini ndonzi James Padombo kuno South Africa. Nemwana ndikuita nyika vaimirira zvakaita zviri kushodesa zvingaita. Zvinosekisa bhatazvisekesi. 1 hakuna magezi, 2 hakuna mvura, 3 hakuna chikafu. Asi vanhu vanongoti zvichanaka. Tinosvikira pakuita 20 years vanhu vachingoti zvichanaka. Otherwise inongozogumisira nyika yacho yatotengeswa vanhu inenge vatoikonewa. Hurumende yacho inenge yatodhakwa.
Ini ndoda kumbobvunzavo kuti vamunangarwa ndi presidenti here kana kuti ndi sabhuku zvake kana kuti mupurisa wasabhuku, nokuti muitiro wavanoita chaivo chaivo chero speech yavo hatisati tambovauti speech yavo ispeech yapurezidendi, chero mamwe mapurezidendi emuafrica haiti savamunangama.
Tinokukwazisai vakuru vose vanotipa nhau dzinonakidza kudai dzokudirai tikazodzishaya chaizvo chaizvo zvino tinotonzwa kana nemarwadzo kana takanyaguta totonzwa nzara. Kutaura kwaita vamagai apo tokutenda kukuru kwazvo apo vataura chokwadi apo. Shuva vashaya mukana vemakereke vamwe vaona mukana wekuti vangataurawo nevatungamiriri nyika yavo nekuti yaifanirakuzwa vachokwadi. Ino zvanondofara kana nzwi rangu ringafamba kuti tichitendawo iye mufundisi ataura zvataura muprofita magai apo kuti vagona kududzira dudziro zvake zvakanaka nekufamba neshoko rake. Ende waona kuti vamwe vake vanofamba namukati mwejorodhani rake neGDA vamwe vari kupotseka mukufamba. Ndotenda.
Maladiko ana mukoma Jonga nana mukoma Tanonoka, tinokutendai nenhau dzamunotipa dzechokwadi. Ini ndinoitwawo Mai Panashe, ndiri kuno Cape Town. Ndotangawo nekumhoresa baba wangu namai wangu vanoitwa baba namai Chipunza vari kumudzi padonzwe primary school. Ndomhoresawo vana vangu vanoti Leslie naLini, Defini naMunashe. Ndozoendawo kuHarare kuairport kuOverspill. Ndinomhoresa Panashe nemunin'ina wangu mai Oprah nemuroora wangu Peshi. Ndozoenda kushamba ndinomhoresa Inoki handikanganiwo kumhoresa mai Ramsi, baba Ramsi, Ramsi naReshio. Ndichiti makadini zvenyu tinoti mpinde goreja mwari wakuchengetei watirangarirewo tese tese.
Happy New Year, tanonoka wande, blessing zuru, nava jonga kane miri pamwechete navose. Kwazisa vose 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 vanobata chirongwa ikoko kustudio 7. Chikwazisawo zvakare amai vangu vari kumusha uku kumaunt harweni kumukumbura uku. Mai Gripet Masangano nambuya vacho ndiya bhedhuru pamwe chete nasekuru vangu vabvumai bhedhuru uye zvakare ndichikwazisawo vamwe vose kwamasangano ndichiti muve negoredzva uye ndinoti Mwari vakuitirei zvakanaka. Tinotenda chose pamwe chete nemudzimai wangu Primrose Komo ndichimukwazisa pamwe chete naambuya vangu pamwe chetewo zvakare natezvara wangu navose vakwamasangano ndichiti muve negoredzva ndatenda.
Muri sei vamushamarari, ini ndinoitwa Simon Dube, ndiri kuSouth Africa Klerksdorp. Ndinogara kumusha kwangu kuri kuChipinge kusakuinje. Ndinokwazisawo mai vangu mai Wanda nababa Po namai Po naJustin Dube naJustin Dube naLetkin Dube natakudzwa Dube ndichiti Happy New Year. Tuonana 2020 muna December sharp.
Kadiniko kwa studio 7 hapo eshi inende naitwa Peter Ngwenya kuno South Africa kuno eshi tirikuchema nemari dzetiri kuwana kuno kumabasa tirikwanisa kuti tikwanisewo kusvika kumutavo kumusha tingochemavo chimuti wodenyi kedu wenge anaka takwanisewo kushandira pedu zvimwe taikwanisawo kuenda kumisha kunowana vabereki.
Makadive Studio 7, makadive Studio 7, zita ndima bepa debeni. Ndanduda otoro pamsoro panyatu, ne mimi wanwe Studio 7. Takakuzi ya utu msature wanwe zani pia fachitoro pa Studio 7. Mkanu wama wa mle mate. Pane shumwe zunjo utu nungo utu nagizwa nuda otera nyusi. Kasiko zunjo zima mazwa chato tere. Nye utu nungo furare jonzo utu onarebo. Ye mshuna fundo. Wakangonzo kunge unyanya yanonzi madhuku achitaura sinangana nebasa rese vanhu vamunokoka kuti vataure pa Studio 7 hamusadaro imi vanhu Studio 7 vanhu vezanupf vanoti vangu vane kosi yavakadzidzirai kunyepa haikona kupota muchidaro so izvozvo munoti vanaponyati vataura pa redhiyo tsaona dzazodai pamune muchivatsvaga kuti vataure zvinhu zvakamirira zvinhu zvenyika zvaonekwa chiona kuti vatadzonzi yanga isingadairwi vanga vachiti vari musangano kwa hivyo papa wabuda musangano mwane studio sayo mchaito nge makuti yungu waneza niu tembo kuzigira yoba ni makuti yungu waneza
makari wa shamararu ya studio 7 mkuma tanono kawande mkuma jonga kanjimire sista mavelasi mkuma mike uove ni mamwe wosu andisi na kudana ndinotumuri sese koko ruda utoro wangu ninyaye wanwe makiriki ya wasanga na wamuna angakwa wakitada kuchiva kuzire urukuro urukuro zaacho wano da kuzikuru zira kunani andi shungore repache na kutimuna nufangu wakita urukuro na wamuna angakwa ndivacha misa shinoka na hewa shingo daiza wa muna ngabwa chete wano fona soji shawari kitapane chinobuda ya babaka na tuwa ruta mbane madaka pasina mfa awano wema cheshi ngawasa daoti kwa washa please shuku nukutika na washi hivo ngawango inda paninyaya wano shizo oti muna wano fangwa watipa gare pasi ndi wa muna ngabwa na wacha misa saka ngawasa sera wajipeza mkuba wajita kungo tita ungana shikasudai hivo wachina soko na paninyaya kawasa peza nguwa wa chibata na kumeso wa chitoti peze la nguwa vandu itashumeru nchoso chishota saka inina mkita raisho kwa adika shabano fangwa kita wae fangwa udaiza wakitiwa chamisa nukutika na wakangu udaiza wa muna ngagwa jeta apana shabaita it's like warukuzu wa shukita na muna ngagwa kweto uchimundu warukuza wa muna ngagwa shukita saka wanumema chechika mutitiro umushe shichokwani kana musimurukuzi wa shamuru kita shinani mnyarari tese tinunama atatiro kumachechi batika na imu konote musuza shamuru kitaka ene kuti kana muchora stage 1 ka hationi kuti hapana zvamunenge muchitira tirorogara tazvishora kare saka pane pasina kana chinobuda saka ndozvangu pandongoti wangu ndingotaura wezvoro nhasi pazuva ranhasi tiri pano pa South Africa kune Osprey.
Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 koimwi munozviona sei. Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana chiremba vari kurapa vanhu vane chirwere cheEbola muDR Congo vanoti kusvika pane zvino vanhu vanoita zviuru zvitatu zvine mazana matatu ane makumi masere nevatatu 3373 vanozivikanwa kuti vane chirwere cheEbola, asi zviuru zviviri zvine mazana maviri nemakumi matatu neumwe zvevanhu 2231 vakafa. Vana chiremba vanoti kurwisana kuri kuitika munzvimbo yeNorth Kivu neIturi kuri kukonesa kurwisana nechirwere ichi zvakakwana. Mutungamiriri weRussia vaVladimir Putin vakataura parunhare nemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vachitenda vaTrump nekuvaruma nzeve kwavakaita pane zvakanga zvichirongwa nevanopfurikidza mwero muRussia. Vakuru vaviri ava vanonzi vakakuravo pamusoro pezvimwe zvokudzidzana pakati penyika mbiri idzi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanomiririra dunhu reGeorgia muparamende yeAmerica vaJohn Lewis vazivisa kuti vane chirwere chegomarara chiri parwatata. VaLewis vanozikamwa zvikuru nekurwira kodzero nekusununguka kwevanhu vatema muAmerica. Vakamboshanda namufundisi Martin Luther King. Vana chiremba vakaudza vaLewis kuti chirwere chavo chegomarara chasvika pachinhano yechina kana kuti stage 4 inove nhano yekupedzisira pachirwere ichi. VaLewis avo vane makore makumi masere nemapfumbamwe vakapinda muparamende muna 1986. Kanonakidza zvikuru Basuka. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuChina zvekare kunoonekwa nana chiremba. Hurumende inokurudzirwa kugadzirisa nyaya yemari munyika kuti vanhu vasarasikirwa nemari dzavo zvekare sezvakaitika muna 2019. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.